aimbove murairidzi weDynamo Floyd Chigove anoti chekutanga chikuru chinofarira kuitwa neZimbabwe kutsvaga murairidzi weMaurias nechimbi chimbi, asi nenguva shoma yasara murairidzi uyu anofarira kuve ari wemunyika.
Totora vechidiki vari kutungamira Platinum ana mapeza ana Kandiso Pasua, totora ana Joyand Basa, tikaisa chikwata chakadaro ichi moisa musoro pamwe chete, tinokwanisa kungodzishinga timi tikakwanisa kuenda mberi.
Chechipiri, manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti panodiwa nguva yakati rebei yokuvaka chikwata chitsva mushure mekugara kwemakore Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika. Vanoti pari zvino Zimbabwe yave kufarira kuunganidza vatambi vemunyika vakati fararira pasi rese kuedza kuvaka chikwata chakasimba.
Chinhu chikuru chatiri kutarisira ndechekunge tichikwanisa kugadzirisa timu nguva iripo.
Zimbabwe yakaiswa mugungano reGroup C iro rine Benin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Chikwata chimwe chete chinopedza chiri pamusoro mugungano iri ndicho chinoenda kumafinari eWorld Cup aya. Mutsigiri weDynamos vaBozwe Marimo vanoti paruda mitambo yakawanda yekuedzana masimba uyezve nezvikwata zvine mazita kuitira kugadzirira zvakasimba rwendo runorema urwu.
Takuda kuti tichinyatso tagadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nematims mahombe.
Mokoru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vakataurira nyika kuti maWarriors achapihwa mari nehurumende kusangasira yemitambo yekuedzana masimba. Asi nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokwanisa kukanganisika muWorld Cup umu kana ikatambira mitambo yayo yepamusha kunze kwenyika. Pari zvino Zimbabwe haina nhandare yekushandisa zvichitevera kumiswa kweNational Sports Stadium nesangano reCAF, izvo vamashaya vanoti zvinofanira kugadziriswa.
Minista wedu yemunomu data kuvakumbirisawo vagadziriswa magrandhedi ave akanaka, magrandhedi ave anomechawo nemamagraundi edzimwe nyika.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare iyi ichange yagadziriswa zvakakwana makunda neWorld Cup asati atanga musi wa18 mbudzi gore rino. FIFA yakadzora Zimbabwe nabvu yepasi rese nemubvuro wesvondo rapera mushure memakore maviri yadzingwa nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC mune zveutungamiri hwenhabvu. Zvichakadaro vatsigiri veDynamos vapinda mukuridza ngoma kuimba nekutamba apo chikwata chavo charova Chicken In 2-0 mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League muBaberfield Stadium. Elton Chikona naEli Ilunga ndivo vakanda zvibodzwa zvapaDynamos kukunda uye kutora mapoints ese matatu akakosha. Mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa kusanganisira vatsigiri veHighlanders kunyange hazvo kwanga kuchitonhora zvekukwidza hamba mumuti. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuFC Platinum iyo ine mukombe uyu sezvo yarohwa pamusha 1-0 neYada mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Ngezi Platinum Stars 0 Simba Bora 1, Caps United 2 Green Fuel 0, ZPC Kariba 0 Shesham 0, Manika Diamonds 1 Cranbourne Bullets 0. Mangwana Sondo mitambo yakamira seizvi: Triangle versus Blue Chips Gibo, Black Rhinos versus Wange Bata, Herentals versus Highlanders Mandava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.